Misoro yenhau dzanhasi yechitatu ndira 3/2018. Ini ndini Evans Zininga. Gurukota rezvehumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira vaferefetwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission zvichitevera huori hwavanonzi vakaita kumakambani yeNet1. Vanotengesa mumigwagwa vanoti havazivi kuti mhirizhonga yakaitika muHarare neZuro yakazosvika sei kuHarvest House nekuti gakava raivepo raive pakati pevanotengesera zvinhu zvavo mumigwagwa ava. Vagari vemuguta reHarare voshushikana zvikuru nedambudziko rekushayikwa kwemari yekuchenesa mvura, kunyange hazvo bhanga guru rakavimbisa mwedzi uno kupa guta iri mari yekuchenesa mvura. Mudzimai wemutungamiriri wenyika Amai Auxilia Munangagwa vanopa vana vanoshaya zvekudya kumanikaland. Muchirongwa chelive talk na 8 PM tiri kutarisa zvakaitwa nevanhu vakakwanisa kuenda kumusha pazororo rekisimusi negore idzva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 6080-15580 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 AM uye na 2 PM mazuva ose. Musakanganwewo kutifarira pa Facebook page redu reVOA Shona.